wangu bawande makereke emu Southern Africa yatingati Fellowship of Christian Councils in Southern Africa for KISA yanyora gwaro ichi taukumbira ichidari zira kuti SADC ne Africa Union kuti iongorore sezvakazarisa nyaya ye xenophobia yaitika mazuva ano ichitsvaka nzira yekuti kungawanikwa sei kubatsira kugarisana kwevanhu vemuAfrica uyezve ichiongorora kuti chiri kumbokonzera kuti nyaya yemhirizhonga ine chokuita nevabva kure munyika yeSouth Africa iri kukonzerwa nei zvatiri kuona kuti inoitika nguva nenguva.
Zvakaonekwa neFokisa zvakaita sezvipi?
Vachitarisisa veboka remakereke emuSouthern Africa kana kuti yatingati Fokisa vanoona kuti nyaya iyi inoratidza kusagadzikana zvikuru kwevagari vekuSouth Africa zvikuru vanhu vasina zvinhu vanomutsiwa hasha dzavo kana vachiona vanhu vanenge vauyavo vachitsvagawo kuti vangararama sei vachiita zvokuti vanovatorera mabasa avainawo. Saka Fokisa iri kunyora ichikurudzira kuti panoda kuitwa ongororo yakadzama uyezve kukurudzirawo makereke emuregion yeSouthern Africa kuti vamanye nesingwisingwi yokuti tingagamuchirana sei sevanhu vemuno muAfrica.
Saka makereke aya afunga kuitei nenyaya iyi?
Makereke aya ataura zvekare kuti zvakakosha kuti nyika dziri kubva vanhu vazhinji ava dzigadzirise zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti vanhu vasafamba zvakanyanyisa zvinomutsa kusagadzikana kwedzimwe nzvimbo dzakaita saiyoyi South Africa. Vanoona kuti mubato mukuru weSADC neAU kuti vagadzirise chitubu chinobva vanhu kunyika dzavo chinokonzeresa kuti vanhu vabve kunyika dzavo vachinda kuchamhembe kweAfrica kunotsvaga mararamiro avangaita. Vanyorawo vachikurudzira zvikuru kuti nekuverenga kwavanoita shoko ramwari vanodzidza kuti kubva muna Mateo 25:35 kusvika 37 Jesu Kristu vanoti ndakauya kwamuri ndine nzara mukandipa zvekudya, ndikauya ndine nyota mukandipa chekunwa, ndikauya ndiri muenzi mukamugamuchira. Vanoti idzidziso yechikristu yatinokurudzira kuti makereke edu amanye nayo zvikuru kuitira kuti makereke abatsira kupedza mhirizhonga yarasika upenyu hwavanhu vakawanda uyezve nokuparadzwa kweupfumi hwakawanda munyika yeSouth Africa vawande.